zvinhu zvakamboti gadzirikei dichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ite service station uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. But iko zvino izvi we are now in queues which are kilometers long. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Chii chikuru chiri kunyanyonzi chiri kukonzera kuneta kwemafuta edzimotokari?
I think foreign currency zvako, because munhu wese ari ungoti mangunjwa ndiye anofanira kutaura nezvekushayikwa kwemafuta, and tinoziva kuti mangunjwa yake role ndeyekuprovida foreign currency ka. Saka ndinofunga kushayikwa kwemari yekunze ndokuri kunyanyisa kukonzera kushayikwa kwemafuta.
Asi tinozwa hurumende ichipa vimbiso kuti nyika ine mafuta anoikwanira. Takanzwa kuti kune mafuta ari kumabvuku yavanoti bonded fuel. Tikanzwawo gurukota rezvemhando dzemoto vachiti kune imwe ngarava iri kutoburutsa mafuta kuMozambique uku. Saka zvinozoramba zvichinetsa sei?
Waita zvakanaka chaizvo. Bonded fuel is bonded fuel. Hongu iri muno munyika, asi kana musati maibhadharira hairiliswi. Saka hazvina kumbosiyana kuva muno kwayo nokusava muno kwayo. Hazvina chazvakasiyana, nokuti still it will only be released kana maibhadharira. And kubhadhara kwacho uku ndokuri kunesa.
Imi iye zvino mati muri mutsetse wekutsvaga mafuta edhiziri, asi zvakare muri muzvinabhizimusi. Tichitarisa nguva yamuri kutora muri mumutsetse nenguva yakunge muchidai muchigadzira zvigadzirwa, mungapa jekesa sei?
Panangu productivity yedu muno muZimbabwe yadzikira zvisingaiti, nokuti iko zvino kana ukaona vanhu vari mukiyu mandiri iko zvino izvi vanodarika 1000 kana ukataura vedhiziri vese nevepetrol. Saka munhu wese iyeye munhu anga achifanirwa kunge anga ari kushanda wherever kwaanga achifanirwa kunge ari, asi akamira ari mufuel. Hongu vamwe ndopaunoona hako vaine makombiyuta avo vachishanda vari mudzimotikari dzavo, but handifungi kuti productivity yacho iyoyo inozoita fanika yemunhu akagara padeski mumba kana kuofisi achizoshandirwa.
Tinozwawo kuti magetsi ari kunzi angangotanga zvakare kunetsa nekuda kwekudzikira kwemvura mumadhamu kunogaiwa moto wemagetsi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iri?
In fact takatangisa kuzviona kuti magetsi aakuenda futi zviya zvakudhara zviya izvi, and as a result vanhu vaakuyuza magenerators zvaakuyuza more diesel and more petrol. Saka maproblems acho anoramba achingowedzerana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti dambudziko rigadziriswe?
Hatina mari yekunze yakakwana. The reason why tisina mari yekunze yakakwana ndeyekuti vekunze vane mari yacho ava havana confidence nemabatiro atiri kuita ikonomi yedu. Kuri kuti tikapa vari kunze confidence yokuti ikonomi yedu inongovawo ikonomi yakangoitawo semamwe macountries ari muregion munomu, then there will certainly be a bigger supply of foreign currency than we have now, and zvinhu zvinotiitira nani. Nokuti tiri teseka nedzimwe nyika dzese dzemuregion munomu dzesadhak, asi hapana kumwe kwauri kunzwa kuri kunzi magetsi aakudzimwa chino chakudaiwo chino chakudaiwo. Mafuel queues anoita makilometers long. Hakuna imwe nyika iri kuita fanika izvozvo. So kuona kwangu hangu ndo kwekuti dai tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika zvinhu zvaitiitira nani.